vachipa humbo maererano nemafambiro ari kuita chirongwa ichi kukomiti inoona nezvekudzivirirwa kwenyika vamachiri vati chirongwa ichi chiri kuitirwa kupa mukana vanoda kuvhota musarudzo dzegore rino vasina kana kuti vakarasa zvitupa.
We also believe that there are people out there like Machiri who might have already been a registered voter but have misplaced or lost my ID.
Tinoziva kuti kune vamwe vanhu vakatonyoresa kuvhota asi vanogona kunge vakarasa zvitupa, saka tinofanira kuvapa zvitupa kuti vakwanise kunovhota.
Vati vaida kutanga chirongwa ichi muna kubvumbi asi izvi hazvina kuitika nekuti vakanonoka kupihwa mari nebazi rezvemari. Vatiwo kunyange chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka, vashandi mubazi ravo havana mufaro nekuti havasati vapihwa mari dzavakashandira pamobile registration bliss yakaitwa gore rapera.
The officers who are in the field today, they are also disgruntled because they were not paid for last year.
Vashandi havasi kufara nekuti havasati vapihwa mari dzavo dzegore rapera.
Vati kunyange vashandi vakabhadharwa mari iyoyo pari zvino, mari iyi haichina simba sezvo dhora remunyika riri kuramba richishaya simba zvakanyanya. Sachigaro werimwe remasangano anoongorora sarudzo reZimbabwe Electoral Support Network vaAndrew Makoni vaudza Studio 7 kuti chirongwa cheCivil Registry Department ichi chakakosha zvikuru munyaya dzesarudzo.
Inobatsira avo vakakwanisa kuanswa polo yacho kunotsvaga zvipa kubva kutanga Mei kusvika pachaitwa presidential proclamation. Sekuziva kwedu kana paitwa proclamation yeelection day gore resarudzo napresident tatro inenge yakutovharwa zuva maviri pakura proclamation iyoyo, kureva kuti avo vava kuzoregister mazuva maviri apfuura paitwa proclamation vakuregisterawo kuvhota asi havachakwanisa kunge vachivhota musarudzo dziri kutevera idzo.
Vaendera mberi vachiti chirongwa ichi chakakoshawo kune vaya vakarasa zvitupa zvavo.
Kudii vakarasa zvitupa vari muvhota zvokare havakwanisi kunovhota kana vasina zvitupa izvozvo, saka mukana uyu wakavhurwa kusvika musi wa31 July unovabatsira kuti vakwanise kungova nezvitupa kana kuti vangova nemapasipoti.
Machiri vati pane zvipata 100 nezvinomwe zviri kutenderera nyika yese kupa vanhu magwaro aya pachena. Vati kusvika pari zvino vapa magwaro ekuzvarwa anodarika chiuru 100 kana kuti 103,992 zvitupa vanodarika zviuru 60 kana kuti 96,491 uye magwaro evafi kana kuti madeath certificate anodarika zviuru 2 kana kuti 2,762 vanhu zviuru 450 kana kuti 450,000 vakatora zvitupa pakaitwa mobile registration bliss kwemwedzi mitanhatu gore rapera. Chakadai munyori mubazi rezvemukati menyika vaGerald Gwinji vadzidzisa kuti mapurisa ari kugadzirira sarudzo uye vari kutoronga kuti vachashandisa sei zvikopokopo zvakatengwa nehurumende kubva kuRussia pakuchengetedza runyararo.
We'll be getting some peace world order.
Vangu tichatiwa mukopokopo nekuti tikwanise kuchengetedza runyararo uye tichiri kuronga kuti tichashandiswa sei.
Vatiwo kunyange hazvo Public Service Commission yakapa Zimbabwe Republic Police mvumo yekupidza mapurisa 500 basa. Zeta rapi inoda mamwe mapurisa zviuru 3 kuti ikwanise kuchengetedza runyararo panguva yesarudzo. Zeta rapi ine mapurisa anosvika zviuru 45. Sachigaro vekomiti yezvekudzivirirwa kwenyika vari nhengo yeZANU PF retired Brigadier General Levi Shome vanomirira Mudzimwani vati vaGwinji nebazi ravo vanofanira kuona zvavangaita kuti Zeta rapi iwane mari yekuita basa rayo, vachiti mhosva dzawanda munyika uye munzvimbo yavo munopondwa vanhu vatanhatu kana kudarika pasvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.